Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 7 Gunyana 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yazvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Asi kana pava kuzvida pakuverenga mari dzavanoti madiaspora remittances ayaya, aditi vanositi mari iyaya yasvika mabhiriyoni ichibva kuvanhu ivavo chete vasingasviki miriyoni, topatinoona kuti maitiro ava apa vazvenga chokwadi.
Dzimwe nyanzvi dzinoti huwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika haugoni kuva pasi pemiriyoni rimwe chete.
Nguva yafuura taiona kuti pakunoderera inflation, maprices anosara ari panzvimbo imwe chete paange ari. Saka kuderera kweinflation hazvirevi kuti maprices zvekare anofanira kuderera.
Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti kuderera kunonzi kwaitika painflation yepamwedzi hakurevi kuti mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva neveruzhinji zvabvawo zvadzika.
Tinovimba kuti vana chiremba vavo vachakwanisa kunovaona muzuva ramangwana kana mazuva mashoma shoma anotevera kuti vagonyatsoongorora kuti zvaifamba sei chaizvo, chii chakakonzeresa urwere hwavo uye kuti vachizonyatsotiudza kuti vamira papi panyaya dzeutano.
Gweta rava Jobsikala rinoti vanotarisira kuti vasikala vachaonekwa nana chiremba vavo nhasi kana mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Amana.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinopokana nebazi rinoona nezvekuverengwa kwavanhu reZimbabwe Statistics Agency, ZIMSTAT, pamusoro peuwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. ZIMSTAT inoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisviki miriyoni rimwe chete, vachiti mukuverenga kwavo vakawana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoita zviuru mazana mapfumbamwe nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nezvina, kana kuti 908,914. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti uwandu huri kutaurwa neZimstad haungavi iho. Muzvinafundo Masocha vanoti mari inotumirwa kumusha nezvizvarwa zveZimbabwe yakabva pabhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica muna 2020 ikasvika pabhiriyoni rimwe chete nechidimbu chemadhora ekuAmerica gore rapera 2021, vachiti izvi hazvigoni kuitwa nevanhu vasingasviki miriyoni rimwe chete.
Manhamba aya ari pasi chaizvo, sokuziva kwatinoita isu kuti maZimbabwe akapambira pasi rose. Tikatarisa munyika yeAmerica chaimo mune mastate kana kuti vati zvizikamuZimbabwe maprovinci 50 mustate moga moga muna mazana namazana amaZimbabwe. Saka ameno kuti hurumende yakaverenga sei vanhu kuti zvosvika ipapo, asi mamonero angu namazivira angu ndokuti muna vanhu vakawanda chaizvo kudarika vazive hurumende ndo vari kunze, nokuti hatizivi kuti kana vari savana vangu nyange vakazvarirwa muno muAmerica anongova maZimbabwe. Nokuti ndakadzokera kumba navo ndikandivatoresa mabest certificate wemuZimbabwe, vakaverengwa sei vana ivavo? Saka nzira yakashandiswa nehurumende kubvira pakutanga kuverenga vanhu vari kunze inenge nzira isingabudisi chokwadi. Saka pakaverengwa kuZimbabwe havana kunge vakashandisa maembasi eZimbabwe ari kunzari muno maamerica kuti vange varivo vanoti verenga navana vedu vachabvadzire kuti yanguva yekuverenga mazimbabwe tiri vangani musanka hazvigoni kuti nhamba yamazimbabwe inzi iri zasi kwemiriyoni South Africa Britain kwakaendwa kwaendwazve kubva nguva yehondo isati yatanga kuaustralia ndizvozvovo kuamerica munoku kana kuri kusouth africa kunaana Botswana saka hameno kuti pane chiri kuvigwa here nehurumende kana kuti yakaverifya manhamba acho sei havanonge vakatiudza kuti nzira yavo iyoyo yavakashandisa kuverenga vane chivimbo chakadini kuti inobudisa chokwadi
ko iyo manhamba aya pane zvaanokanganisa here pane zvaanobatsira here
anobatsira zvakawanda chaizvo zvirongwa zvehurumende ipi neipi zvayo pasi rose zvinenge zvichienderana nokuti munyika muna vanhu vakadini munyika imomo vanhu vakawanda sei munyika imomo rubetsero runopiwa nyika nemaorganization akaita sana United Nations nenyika dzakaita sedzana America zvinenge zvichienderana nokuti vanhu vari munyika imomo vanhu vangani vanhu vari kunze vanhu vangani zvekare zvinobetsera hurumende kuti ibude nezvirongwa zvavari kunze vachinatsoziva kuti vari kunze vacho vakawanda sei nenhamba kwayo chaiyo chaiyo
kana tikati hedu hurumende yanyepa ikabudisa manhamba mashoma chii chavanowana pazviri
vanogona kana vazviita novune vanogona ivo kuwana kuti mari dzimwe dziyaidzi dzinenge dzichifanira kuti pamwe dzidzishe unoku kuvhota tiri uno kana kuti vativhurire kuvhota tiri uno voti kuda vanhu vakawanda uko variko uko hatingatambisi mari vovhoterana varimo muzimbabwe imomo saka pane zvirongwa zvimwe zvavanogona kunge vachida kutsika kuti vaite sekuti vanhu vashoma kana vanhu vari vashoma havaitirwo zvakawanda nokuti vanenge vachinzi vashoma saka ndopatiri kuona ipapa apa kuti pane rumwe ruoko rwakavigwa apa no pahurumende kuti kwanzi ivo pachavo vanofanira kunge kuziva chaiko hurumende kuti no vanhu vari vomuzimbabwe havangamboiti vashoma ivava sokuziva kwandinozviita ini vanhu vanenge vanotoziva zvavanoitira zvavakaviga vanhu vaigara vachikombrena kuti toda kubvumidzwa kuvhota kunze uku saka ike zvino vanenge voti vanhu vacho vashoma shoma kunyika yakati uku kuna vanhu vanosvika 8000 chete kuamerica zvinotikostira mari yakati kuti vakwanise kuvhota vari ikoko zvinoita dzimwe nyika ndo mavonero andinoita kuti taakuenda kunovhota gore rinouya saka pamwe ndo zvavavigira manhamba iwayaya kuti kuite sokuti hakuna vanhu vakawanda vane musoro vese ivavavo asi kana pava kuzinda pakuverenga mari dzavanoti madiaspora remittance zayaya handiti vanositi mari iyaya yasvika mabhiriyoni ichibva kuvanhu ivavo chete vasingasviki miriyoni ndo patinoona kuti maitiro ava apa vanzvenga chokwadi
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 hatina kukwanisa kubata Zim Statistics kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kuderera kunonzi kwakaitika painflation yepamwedzi hazvirevi kuti mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva neveruzhinji yakabva yadzikawo izvi zvinotevera mashoko ehurumende ekuti mitengo yezvinhu iri kuderera Zimbabwe National Statistics Agency inotiwo kukwira kwemitengo yezvinhu pamwedzi kana kuti month on month inflation yakadzika kubva pazvikamu makumi maviri nezvishanu nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 25.6% mumwedzi wechikunguru kuenda pazvikamu gumi nezviviri nezviga zvina kubva muzana kana kuti 12.4% mumwedzi wanyamavhuvhu vamoyo vanoti kukwira kwemitengo kunonyanya kurwadza vashandi sezvo mihoro yavo isiri kukwira uye vari kuiwana iri mumadhora emunyika asi zvinhu zvizhinji zvichitarwa mitengo nedhora rekuamerica ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
kuderera kweinflation azvireve kuti maprices anofanira kudzika. Maziviro etu ndekuti kuderera kweinflation zvinogona kureva kuti maprices haachakwiri nenzira anga achikwira nawo kwekutanga. Ndizvo zvatinoziva. Nguva yapfuura taiona kuti pakunoderera inflation maprices anosara ari panzvimbo imwe chete paange ari. Saka kuderera kweinflation hazvirevi kuti maprices zvekare anofanira kuderera, anofanira kudona.
Tiri kunzwa hurumende iri kuti mutengo wadzika, asi inflation yepagore ichinzi nezimstats yakwira. Zvinotsanangurika sei zvivamoyo?
Pane distortion isingatsanangurike kuti mitengo yezvinhu vanoti yaderera kana kuti yadzika, asi on the other hand vanhu voti inflation yakwira. Sezvatinoziva nguva yapfuura kana kutambotaura nezvazvo kuti kukwira kweinflation zvinotoreva kuti mitengo yezvinhu inotoramba ichikwira, asi haichakwiri nenzira yaikwira nayo kwekutanga. Asi hazvirevi kuti haichakwiri, zvinoreva kuti mitengo yezvinhu inoramba iri payanga iri kwekutanga, hazvirevi kuti mitengo yezvinhu inodona. Tozonzwa zvekare vakutotaura kuti inflation yadzikira kana kuti maprices yezvinhu adzikira. Hatisi kuona maprices achidzikira, tinogona kuona sugar, tinogona kuona mafuta, asi zvinhu mbiri nhatu chete zvotaurwa sengati zvinhu zvese zvatinoshandisa zvaderera, asi zvinenge zvisiri chokwadi.
Saka sei vamwe vari kuti mitengo yezvinhu iri kudzikira?
Vanhu vacho vanoshamisa vanotaura kuti zvinhu zviri kuderera kana kuti zvinhu zviri kudzika. Maonero edu inenge yanyaya yepolitics. Zvinogona kuva zvisiri chokwadi kuti mitengo yezvinhu inoderera kana kuti inodzika. Taona matoll gates achikwira, interbank taona ichikwira, mitero yemota, maschool fees. Zvese zvatinoziva vamwe vakawanda takaona ichikwira. Kutotenga mari yekunze kwenyika zvupko yakwira, asi tingaenda kumanewspaper ndiko patinonzwa kuti mafuta adzika neshuga yadzika. Zvinhu mbiri zvoitwa as if zvinhu zvese zvadzika, asi vanhu vakawanda havararami nezvinhu mafuta neshuga chete. Zvakawanda zvatinoshandisa paupenyu zvatinoona zvichikwira mazuva nezuva. Tiri kuona zvekare maservices egovernment vakutoti havachadi mari yemunomu, kwakudodiwa mari yekunze kwenyika. Zvinotoreva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Nenyaya yekuti patinozoenda kunotenga mari iyoyo imari isingabatiki.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gweta remumiriri weZengeza West uye vari mutevedzeri wasachigaro weCitizens Coalition for Change vaJob Sikala rinoti vaSikala vanogona kuonekwa nachiremba nhasi kana mangwana. Rimwe remagweta vaSikala vaJeremaya Bhamu vanotiwo vaSikala vanogona kunge vakaisirwa muchetura mujeri mavo, asi vachiti vari kunzwa zviri nani. Vabhamu vanoti vaSikala vane mhosva zhinji dzavari kupomerwa uye vachange vari mumatare nemusi wechishanu, musi wa13, musi wa15 nemusi wa28 mwedzi uno waGunyana.
VaSikala vanotaridza kuti pari zvino vave nani muurwere hwavo. Havana havo kunge vazokwanisa kuonekwa nachiremba vavo seshuviro yatava nayo apo pavakanga vasvika pakaipisisa chaizvo nenyaya yeutano hwavo, asi vakambowana rubatsiro vari mutirongo kudaro. Tinovimba kuti vana chiremba vava vachakwanisa kunovaona muzuva ramangwana kana mazuva mashoma shoma anotera, kuti vagonyatsoongorora kuti zvaifamba sei chaizvo, chii chakakonzeresa urwere hwavo, uye kuti vachizonyatsotiudza kuti vamira papi panyaya dzeutano. Aya, izvi ndo zvatamirira kunzwa kunana chiremba mushure mekunge vanovaona. Uye zvakare sekutaura kwandaita tarisiro redu ndeyekuti vachanovaona mangwana kana mazuva mashoma shoma ari kutevera aya.
Vabhamu, nyaya dzavasikala dzakamira sei kumatare edzimhosva?
Totarisa pari zvino panyaya dzavakamisirwa pamberi pemazitare emhosva. Muchirangarira vakamisirwa pamberi pedzimhosva, vakatasana nenyaya dzakati wandei. Imwe yenyaya idzi yakaiswa pamberi pedare muzvara nezuro. Vaifanira kuendera mberi vachitongwa nenyaya yokunzi vaida kukonzeresa mhirizhonga musi wa 31 July 2020. Iyi nyaya yakapfuudzirwa mberi kuti izopedziswa kuti ienderere mberi musi wa 13 wemwedzi uno. Imwe yedzimwe nyaya dzavari kupomerwa yacho ndo yanga iri mudare muzuva ranhasi. Nyaya iyi yapfuudzirwa mberi kusvika musi wechishanu. Pataenda kudare takumbirisa dare kuti riise vaMichael Reza navaLancelot Mutsokoti mutirongo kusvika vatipa mapepa edzimhosva avakanga vanzi nidare vatipe, asi vari kuramba, vari kuzvidza dare, vari kuramba kutipa mapepa aya. Saka taisa chikumbiro pamberi pedare kuti kana vasati vaita zvavakanzi nedare vaite, ngavaiswe mutirongo uye dare ngarirambe kunzwa zvavanoda kutaura pamberi pedare vachinenedzera vasikala navasitori.
Dare rinoti richakupai mutongo waro panyaya iyi zvariini, vabhamu?
Dare richatipa mutongo panyaya iyi musi wechishanu, ndopa richaziva kuti zvakamira sei. Imwe nyaya yavo yetatu ichadzoka zvakare kumadzitare edzimhosva musi wa 15 wemwedzi uno. Yekupedzisira yechina ichadzokawo zvakare musi wa 28 wemwedzi uno. Ndo mamiriro atakaita panyaya dzavo pari zvino.
Avo vange vari rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakumbira bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress nemamwe mapato kuti amire nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri panguva yakaoma, vachivakurudziravo kubatsira mukuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena gore rinouya. MuNewsday mune nyaya inoti sangano reOperation Dudula riri kuenda kumatare kuti rimise hurumende yeSouth Africa mukuwedzera mwedzi mitanhatu pamagwaro eZimbabwe exemption permits sekuziviswa kwakaitwa nehurumende yeSouth Africa svondo rakapera. MuNewsday makare nyanzvi yekuAmerica munyaya dzezveupfumi vaSteve Hanke vanoti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinofanirwa kuvharwa nekuti ndiro riri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu munyika. VaHanke vanoti Reserve Bank of Zimbabwe harina zvariri kuita. Herald rinoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakasunga mukuru weTobacco Industry and Marketing vaMinwell Gudu asi havana kutaura zvizhinji. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadi voice to Studio 7. Inzvi yangu ipindinetsa kune vanhu vese vari kuvhotera veZANU-PF. Ine zvana vechikoro vasikuenda kuchikoro matishada kustrika. Kukuzoti ZANU-PF kazenge yahwina pane vana vachaenda kuchikoro here? Handifungi kuti kune vana vachaenda kuchikoro. Kana mabasa chaiwo mabasa hamusisina muZimbabwe. Ine zvine chipati cheCC chafomwa chekuda kuconfuse vanhu vabereki kuti vavhotere papati isiriyo. Zvinorevei? Ine zvikoromonzi kuvevei? Veni ve kanzuru kugoromonzi kwa wariku badara savana ma 1500 US day ende wanda kuna badara kwa churungupu wakari siti kadikidiki azusiri mkombiuta zusiri tomboru mkombiuta unungonzi badara umbude ameno kutisurukumbo rewe mnyikede Zimbabwe shu watu tichafa ni namu chukwa di namu chaye titambuza kukonfuse ndiye chie CCC jipati chafoma chafoma chichipati chochu tatuona Facebook zato zara utuni CCC chafoma ha.
Mamuka sei pano pa studio, Nindi tupa chifidiri pano pa tepeni. Ndukuona wamu yivido waru kufara chazo kucha, taka extender kwa ma permiti edu kushika amuna juni, 30 juni. Nini maonera amu ndukungu ona kunge kuti, chitsozi chula kutetu kwa kwa, chitsozi chakato katiris kwa papa makabato, ANC nirezano kuona kwangu. Ndukutu waru kuzawati ma permiti taka expire msua 31 December. Na 31 December munu wee sani nga ku Zimbabwe. Aluzi ya my elections. Wanu wee saru mnumu South Africa ma Zimbabweans. Bacha zingi wakifuta. Saka wakua na ti, no, tika wati 30 June. Nangu wakapazo, 30 June tumu, my elections aso ya July as usual before. Hakuna cha kwanza kureje sa, nikuzufuta. Saka wanu wee sawa, wani kipajisina. Saka ndugo nanga chitosi chakati kwa pakatipima batu mairaya. Saka wanunga wangu watiriwazi ya kutichi. Aiwa, ngatungo itura wange 31 December hiyo ndio papeli la mapemes. Gozi mazingiri walichazetu kwa after 31 June wachika. To zingonge imbuka. Todarika ya buhoza hapa wanenge chinangwa chawa chinenge chapele jokuti. Ma elections anenge hapa duze kuzeenda. Pachisina nguwe kuno register. Pachisina kudi. Kana kuru kubisa government. Eche ilipo pa nge pachisina. Ando mwone rangu. Saka wanengatile kekura rande za mkama. Ande itumusha tunofuta.
Atizwe kuti torarama sei muno munyika muno. Vajobho skarava musa yavakaita idikidiki asi vari kushungurudzwa kuita kunge vakauraya munhu. Asi vakauraya vanhu vanotozikanwa varungoregerewa havasi kushungurudzwa kana kutombonzwa nezvavo kana. Izvezvi kune vamwe varungopfigirwa zvisina kana tsarukano. Andizwe kuti ndokurarama kwacho iri munyika handizivi. Ko kana munhu ane mhosvaka ndatongweka nekukasika kana achienda kujeri woenda kujeri. Anogochengeterwei ko mazuva yakawanda kudero. Svikira munhu akurwara mujere imomo. Apo kuti mumuregerere aende kumba kwake achinorapiwa ozodzoka kumba. Kuzotongwa hamudi moda kuti afire munhu imomo. Saka zvinobatsire izvozvo kwoto ene vanhu ane mhosva hombe chaidzo bati varungoregerero.
Hello pa Studio 7 Moroi Makadi ndi right inoitwa Shepherd Stolen ndiri pano pa ningiriki Northwest South Africa ku Klerksdorp. Nhau ino kuda kumbotaurawo nyana ndeyekuti kusei zvisingaiti kuti vanoerenga asarudzo dzemuZimbabwe votokumbira vanhu vekune dzimwe nyika kunze kuti pasaita rigging because maopposition party vanongoramba vachingochema kuti vanobirigwa vachiti ningiriki zeki inonge yakabatwa neZANU-PF zvinhu zvizhinji zvinonge zvakabatwa neZANU-PF saka vanogona kubirigwa ipapo.
Magadi pa Studio 7 tinokuwadzisai mose isu mashoko edu tinoti hurumende yava munangagwa kana yakundikana veduwe ngaisarende tameta nina mutanzwa vechidika tina kana mabasa kana patakabvirira nguva refu yekwareba nguva yakareba singaiti ende vamunangagwa zvotoratidza pachena kuti vatadza kutonga. Ngavasire vanokwanisa kutunga vana veZimbabwe havachisiwo muZimbabwe vari kutiza vachienda kunze kwenyika nenyaya yenhamo. Mutungamiriri chaivo chaivo wenyika ino hatina. Tine vatongi kwete vatungamiriri muno muZimbabwe. Vamunangagwa ngavasire vanogona kutonga vaende. Ngavasire mukomana apindi pachigaro.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muchikamu chino semazuva ese tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutambi wetennis Francis Tiafoe ava kuzivikanwa pasi pose zvichitevera kukunda kwakaita mutambi wetennis anozivikanwa zvikuru Rafael Nadal. Nadal ari pachinzvimbo chechipiri pavatambi vane unyanzvi hwetennis pasi pose. Kukunda Nadal kwakaitwa naTiafoe kwakaunza makorokoto anobva kuvanhu vakuru vazhinji kusanganisira vezvematongerwo enyika nevemitambo vakaita sana LeBron James nevamwe. Tabata anofarira mitambo yakasiyana-siyana Brian Musekiwa kuti atiudze pamusoro paFrancis Tiafoe.
Francis akakunda Nadal mazuva maviri apfuura aya. Ndakaona game racho ndakafara nazvo pakuti muchinda uyu ari very good and promising, and also the dynamics of the big three anga aripo, Nadal, Djokovic and Federer, the big three zvezvauri zvakushinja kwakuya vapfana vechidiki navo kuti vachite take over tennis.
Ko mukomana uyu akabva nepi?
Francis ari unique in the sense yekuti akazvarwa ne vapoteri vekuSierra Leone. Maparents ake anobva kuSierra Leone, vakatoyo as my immigrants. Saka zvinopawo chance or hope kuti you can succeed anywhere kwaunoenda with hard work and dedication. Baba vake mufunge vanga vatonzi ndio vaichengetedza nzvimbo yetennis kuno kuMaryland kunonzi kuBeltsville. Saka pada pakuvekia cheka wenzvimbo yetennis dzavabvadi vatika kufundisa mwana wavo how to play tennis. Ipap was taught by advantages in ipap. That's how Frank Future star was born to be a great player. Saka abva ari akura achingotamba achitamba achitamba achingova. Saka kukunda kuve mumakota finals kwaave right now hazvi zvinyowani because akatombosvika makota final kuAustralian Open. Saka munhu ari kusendera mbijana ndikumona achiwina one major very soon. It could be ipapapa because matambi anoita ane a very good set.
Mataro pamusoro pematambiro anoita, chii chamuri kuona pamatambiro anoita chakasiyana nevamwe vamunoziva?
Right, munhu ari very strong matambiro ake. He's an aggressive player and also ane a very good set and also ane a very good return. So a player ane a good serve and a good return, munhu wekuti even kana chikwanisa kusevhawo zvakasimba ano return out yourself zviri good nesevhi yake. Saka ndo zvaishungurudza Nadal matambiro avaita, and also munhu ari very quick and fast. Saka Nadal neage yake yekuti ati kurei zvakafa haana kwanisa kumecha the energy the physicality yaFrancis.
Ramangwana rake munoriona kuti rakamira sei?
Ramangwana rakajeka for Francis.
Uyo anga ari anofarira mitambo yakasiyana-siyana Brian Musekiwa ari parunare muMaryland neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi dzinoti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika haugoni kuva pasi pemiriyoni rimwe chete. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti kuderera kunonzi kwakaitika painflation pamwedzi hakurevi kuti mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva neveruzhinji yabva yadzikawo. Gwetara vajobskala rinoti vanotarisira kuti vasikana vachaonekwa nana chiremba vavo nhasi kana mangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndinotanonoka wandei ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.